vanhu zana nemakumi maviri vanga vachishanda papurazi iri vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekudzingwa kwakaitwa vagrobla papurazi iri mukupera kwesvondo rino. Naamai Ivy Rupindi, avo vanoshanda mubazi rezvekurima pamwe nekugoverwa kweminda. Amai Rupindi vanonzi vakasvika papurazi apa nezvikonzo zvedare repamusoro nechishanu, vakasiya vapa vagrobla zuva rimwe chete rekuti vatite zvinhu zvavo papurazi apa mushure mekunge mbatya dzavo dzaburiswa panze nezvikonzi. Pakasvika Studio 7 nezuro papurazi apa, zvikonzi zvaigwejenura mikova yepamba yavagrobla, uye vagrobla vakanga vachitura zvinhu zvavo vachibatsirwa nehama dzavo nevamwe varimi vechichena. Mumwe vanga vashanda papurazi apa, amai Pamidzai Kambukuzi, vanoti vagrobla vaivabata zvakanaka chose zvokuti havachaziva pekutangira.
Pamagariro nemararamiro panzvimbo inoitanga tairarama zvakanaka, taipiwa food pack, ukarwara unobatsirwa netransport, ukachema chichemo chese chaunenge wachema unongobatsirwa. Tanga takagara zvakanaka pasina kana dambudziko. Uyezve tanyanyoti rwadza ndechekuti neejo yake futi yasvika murungu wacho izvinongobata, zvekuti kana dei vanga vari asekuru veduwo vanhu vatemba, zvinhu zvaingorwadza mumwe nemumwe.
Izvi zvinotsigirwawo navayambani Chiunjiza, avo vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa, avo vanoti vave nemakore anodarika gumi nemashanu vachishanda papurazi apa.
Aiwa, tatorasikirwa zvakanyanyisisa zvekutoti kurarama kwedu tatichirarama nokusevenza. Saka iko zvine zvakutoreva kuti zvibasa hatitisina mabasa. Kana tashaiwa mabasa, ende zvemabasa acho munyika muno maanenge ari kutotinesa. Saka kuti tisu tichawanawo humwe upenyu hwakadarika hwatatichirarama tiri panapa, haidoubt zvinenge zvisatinesa.
Vagrobla, avo vanoti vakazvarirwa muZimbabwe uye hapana imwe nyika yavanoziva, vanoti vanga vave nemakore akawanda vachinetsana namai Rupindi nenyaya yepurazi iri. Vakati vakazopedzisira vasvika kuhofisi yegurukota rezvekurima, uko kwavanoti vakanzi vabhadhare mari yechioko muhomwe kuti vapihwe magwaro epurazi iri, kana kuti offer letter, iyo yavanoti vainge vasina panguva iyoyo. Vaenderera mberi vachiti vakatanga kugara papurazi iri muna 2000 vachiri mafodya, chibage pamwe nekuchengeta mombe. Vanoti makore ose avagara papurazi iri vanga vachibhadhara mari yekushandisa purazi iri kumuridzi waro, uyo anonzi akazoshaya gore rapera. Vanoti hondo yavo yakatangira pakushaya mari yechioko muhomwe yavanoti yaidiwa iyi.
So this has been an ongoing case since 2007.
Pavakazotorerwa purazi iri namai Rupindi nechishanu, vagrobla vanga vaine mubhedha yembeu yefodya yavanga vachitarisira kutanga kudyara nechishanu chinouya, uye vanga vaine mombe mazana matatu, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya, avo vaimboshanda mubazi rezvemari. Vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi sezvo vachiti upfumi hwenyika hwakabatwa nenyaya dzekurima.
Isusu tiri kutarira kuti tinyatsotiwane pundutso munyika munomu, tinoda kuti agricultural contribution iri kuGDP inge iri palevel ye25%. Saka tiri kusvika sei ku25% kana tichiita stop go? Taenda mberi, tadzokera shure, tawira pasi, tasimuka, tawira pasi, hazvina zvazvinonyanya kureva.
Izvi zvatsinhirwawo nemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, avo vanoti mapurazi anofanira kushandiswa zvakasimba, kwete kuti vanotora mapurazi vanoswera vachiri masora.
Chakakosha munyaya dzeagriculture iproduction. Toda kuti goho rikure, goho ringe richizadza matura eZimbabwe, richizadza matura evanhu, vanhu vaita surplus votengesa. Saka zvese izvozvo zvitora hazvisi kufamba nenyaya yekuti kurima kwakuitwa kwepolitics. Kurima kwakuita kwepolitics, kurima ndekwekugutsa dumbu, kurima ndekwekugutsa homwe. Saka tiri kuona kuti ZANU-PF haisi kutora kurima sebasa, iri kutora kurima secampaign.
Rimwe gweta vakudzai Kadzere vati zvakaitika papurazi ravagrobla zvinoratidza kuti hurumende haisi kumira nemashoko ayo ekuti mapurazi ari kushandiswa zvakanaka hafaniri kuvhiringidzwa.
Zvinhu zvinokatyamadza chaizvo, nekuti tinoona kuti iyo hurumende pachayo yagara ichitaura kuti varimi vari kuprodusa zvakanaka havafaniri kudisturbwa paland yavo. Uye tinoona kuti kune mapurazi akawanda chaizvo chaizvo asiri kushandiswa, ekuti kana paine munhu ane shungu dzekurima anogona kupiwa iwavo, kwete kuti kupabviswe varimi vari kushanda zvakanaka.
Imwe nyanzvi munyadzo kurima uye vachishanda neUniversity of South Africa vatoende pishonhe vaudza Studio 7 kuti kuramba hurumende yongotora mapurazi kuchaita kuti mari yemuripo inofanira kubhadharwa varimi vakatorwa mapurazi irambe ichiwanda.
Mabhadharirwo ari kuitwa mari iyi kuvachena inyaya yanetsa varizhinji, iri kunetsawo even ikoko kuZanu PF, nekuti vanhu vari kuti ko mari yabhadharirwei kune vanhu vakanga vakatitorera minda yedu, uye kuti ndiani achange achibhadhara mari iyoyo. Maonero atakatoita vekuAmerica vakatobuta pachena kuti mari iyoyo inofanira kubhadharwa nehurumende yeZimbabwe. Saka kana kuri kuti hurumende yava munangagwa yanga ichida kuvhara vanhu kumeso nekufungidzwa kuti ichange ichipuwa mari kunze, zvatobuda pachena kuti mari iyi ichabhadharwa nezvizvarwa zveZimbabwe, and izvi zvichange zvichidzosera ikonomi yeZimbabwe kumashure.
Zvichakadai, amai Rupinde vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi, vakatitaure negurukota mubazi ravo vaAnxious Masuka, avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kubva nezuro. Asi nyori mukuru mubazi rezvoburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakanyora padande mutande ravo kuti hurumende iri mubishi kuongorora kuti chii chaizvo chakanyatsotora nzvimbo kuti vagrobla vazobviswa papurazi ravo. Nhasi tatumira vaMangwana mubvunzo paWhatsApp kuti pane chabuda here muongororo yavo, asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabuda mubepanhau reSunday Mail vachiti mari yekuri pavarimi vechichena vakabviswa mumapurazi haisi kuzobva muhomwe yehurumende, asi kuti mari iyi ichatotsvagwa kubva kunze kwenyika. Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevamwe munyika avo vari kuti hurumende yanga ine chibvumirano chayakaita nevarimi vechichena cheglobal compensation deed. Makurukota ehurumende ari kupesana zvakanyanya panyaya yekuti ndiani achabhadhara mari iyi. Sangano reCommercial Farmers Union rinoti pane varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakarasikirwa nemapurazi avo uye vashandi vavo vakasara vasina chekubata, zvitevera chirongwa chehurumende chekugovera minda kuvanhu vatema. Ndakamirira Studio 7 kuRua, ndini Thomas Chiripasi.